Vachitaura vakamiririra mumiririri weAmerica muZimbabwe, Ambassador Brian Nichols, Mozhare Stephen Fung vanova mukuru weUS Agency for International Development muZimbabwe, vati mari iyi ichapiwa kuWorld Food Program kuti ibatsirawo vakatarisana nenzara yekushaya zvekudya kutanga mwedzi waNyamafufu.
The United States of America, through USAID, will provide $60.55 million towards the World Food Program's 2020-2021 Lean Season Food Assistance Program here in Zimbabwe. This program will begin in August.
Mozhare Fung vatiwo vanotarisira kuti vanhu vanosvika miriyoni imwe chete vachabatsirikana zvakanyanya panonyanyonetsa zvekudya munandira kusvika kuna kubvumbi 2021.
Will feed nearly 1 million vulnerable Zimbabweans during the peak of the lean season.
Mugwaro ravakabudisa, Ambassador Nichols vakatiwo apo Zimbabwe yakatarisana nematambudziko enzara nedenda reCOVID-19, America yakazvipira kubatsira vanhu vemuZimbabwe. Nyanzvi mune zvekurima, uye vari mukuru weZimbabwe Farmers Union, vaPaul Zakaria, vaudza Studio 7 kuti hazvina chimiro chakanaka kuti nyika igaro batsirwa nezvekudya. Zakaria vati nyika inofanirwa kuvandudza zvekurima kuitira kuti zvekurimisa zviwanikwe nyore uye kuitwe madiridziro. Vatiwo Zimbabwe ikaramba ichirima nemvura yemudenga, nzara icharamba yakafunya chisero munyika nekuda kwokuchinja kwemaitiro ekunze.
Saka kana vanhu vachirima vachimirira mvura inobva mudenga kuti atozorima naiyoyo, tichangogara tiri vanhu vane nzara. Paroda kutogadziriswa nyaya dzemadiridziro, mairrigation, toita pamusoro macenter pivot, nyika yose yoti njenjenje nawo. Togadzira zvekare na drip kits edu anokwana kumaruzevha, saizi yeminda yekuruzevha, saizi yemuma resettlement scheme, saizi yemuma small scale maA1 nemaA2. Toziva kuti tane mvura, vanhu havachangorimi vachimirira mvura yemudenga, vakurima gore rese hapasina munda unozorora. Saka munyika munotoda kutoshanda, hatingaiti mbiri yekuti tiri kugamuchira. Izvozvo kwete.
Mumwe mugari wemuHarare vaJeff Chaitezvi vati nzara yanetsa zvikuru munyika sezvo vanhu vakawanda vari kutadza kuita mabasa anovararamisa nekuda kwechirwere cheCOVID-19.
Munoona munyika maitika nzara inotyisa kwazvo nekuda kwekusanaya kwemvura kwakaitika makore mairi matatu akateedza nayo. Zvobva zvatiwo chirwere checoronavhairasi chichatekeshera nyika yese nepasi rose chawedzera kupa kutambura kuvanhu nekuda kwekushaya kuti vanhu havasi kuenda kumabasa nekuda kwemalockdown akaiswa nehurumende. Izvi zvabva zvawedzera kuti vanhu havachawana cheuviri kuti vawane zvekutenga zvekudya mumba.
Amai Sylvia Shoko vatiwo zvingabatsira kana masangano akazvimiririra akabatsira vanhu nezvekudya.
Nzara yatiririza zvingabatsire zvakanyanya kana masangano akazvimiririra akawanisa vanhu zvekudya.
Zimbabwe Vulnerability Assessment Committee, iyo inosanganisira bazi rezvekurima nemamwe mapazi, inoti vanhu vanodarika mamiriyoni mashanu kumaruwa vakatarisana nenzara. World Food Program inoti vanhu vanosvika mamiriyoni masere muZimbabwe yose vanoda rubatsiro rwechikafu kudzamara mwaka wekukohwa wasvika gore rinouya. America ndiyo iri pamberi penyika dzese kubatsira Zimbabwe, mungava munyaya dzezvechikafu kana dzeutano. America yashandisa mari inodarika mabhiriyoni matatu emadhora ekuAmerica mukubatsira Zimbabwe munyaya dzakasiyana-siyana. Zvichakadaro, veruzhinji vari kuchema-chemawo munyika nemakwiriro ari kuitawo mitengo yezvinhu zvinoshandiswa mazuva ose. Ongororo yaitwa neStudio 7 inoratidza kuti marita maviri emafuta ekubikisa ave kutangira pamazana maviri nemakumi matanhatu ane madhora mashanu, ukuwo makirogiramu makumi maviri ehupfu ava kuda mazana mana emadhora. Sipo yekuwachisa ine mutengo uri pasi yava kudawo madhora zana nemakumi maviri, ukuwo shuga makirogiramu maviri inoda mazana maviri nemakumi matatu emadhora, asi pari zvino haisi kuwanikwa muzvitoro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.